Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 22/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Makoma aiondomoka achidonhedza matombo nemadzi zvinosvika kuzara dzitora dzimba dzigara muzvimba imomo. Vanhu vazhinji vakanga vakarara vakasvikirwa bhozi zvakaitika usiku saka vamwe vakafira ipo hinde yasipi.
Vanhu vekumanikaland vosimudza matombo makuru kutsvaga hama dzavo dzakatsakatika nedutu mupengo idai.
Saka kubvisisa kuti tinofanira kuambuka chikova kuti tinofanira kukwirira ikoko. Saka mvura ii ndakatiposa ndakambotorwa nayo bhozi nayo ndi mukadziwo mukadzi ane mwana. Saka mukadzi mwana ndoona kukwanisa kusapota zvakakoyambuka ini pena ndakuda kutobhawa ndikazobatira umwe miti.
Vamwe vagari votarisa nhamo yavakaona nedutu mupengo iri asi vachiti vave kuziya nenzara sezvo vasati vawana rubatsiro. Kirinika yekwamutsvangwa kuchimanimani yopiwa mapiritsi nemaarv kubatsira vakawirwa nedambudziko redutu mupengo. Chikwata cheZimbabwe Warriors choita gadziriro yemakwikwi eAfcon. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mauto achiri mubishi rekutsvaga mitumbi yevanhu vakashaya munjodzi yedutu mupengo kana kuti tropical cyclone idai kuManikaland. Hurumende iri kukumbira madzishe nemasabhuku kuti vagarise pasi vanhu vavo vose vakapona kuti paonekwe kuti ndevapi vakaeredzwa nemvura kana kuti vakafushirwa nemadhaka nematombo. Asi vanhu vakawanda kuChimanimani nekuChipinge vanoti hurumende iri kunonoka kutsvaga hama dzavo nekudaro vave kuzviitira vega vamwe vachienda kuMozambique vachitevera nzizi kuti vaone kana hama dzavo dziriko kune mitimbu yevanhu iri kunzi iri kuwanikwa ikoko. Sangano reInternational Organization for Migration rinoti uwandu hwevanhu vafa muZimbabwe hunosvika pamazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe. Pachikoro cheDzingire Primary School kuChimanimani panonzi pane vana vechikoro makumi matatu nevapfumbamwe nevarairidzi vana vakaeredzwa nemvura vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Zimbabwe iri kutarisirwa kutangawo mangwana nemusi wesvondo kubatana mukuchema vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri kuManikaland nemasvingo. Izvi zvakaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu kuManikaland tabata amai Mutsvangwa.
Vanhu vari kuno vakasvika pakasvikirwa nedambudziko rakanyanya zvikuru vatisa kumbofungira mukati meupenyu hwedu kana muhistori kana ukabvunza vakuru kuti makambozvionawo here. Zvandiri kutaura kudai Chimanimani ito vanhu vatoriko vatori marundi haugoni kubuda muChimanimani nekuti izvo marodhi ese akatorwa nemvura. These mudslides dzaiuya makoma aiondomoka achidonhedza matombo nemadzi zvinosvika kuzara dzitora dzimba dzigara muzvimba imomo vanhu vazhinji vakanga vakarara vakasvikirwa bhozi vakaitika usiku saka vakasvikova mwakafira ipo in their sleep ipapo zvokuti marescue teams yedu ari kuita basa rinoshamisa zvikuru nokuti for the last few days it has just been air operations nokuti there is no accessibility vamwe ukanzwa stori dzavo ndakataura nomwe baba vakati ndakanga ndakangobata mwana wangu ndakatanga ndakabata two wana akaitwa washed away nemamudslides iwawo nemvura yakasimba nematombo apa umwe wacho waakanga agumisira akabata akazotadza akatorwa akaenda iyewo the last one wakatora ndiye wakaona bhodhi yake vakagona kumuviga asi vamwe vatatu vese vamwe vaviri ane vanda vanga aina vana vatatu vamwe vaviri haasati atombozikanwa kuti kana vakafa mabhodhis avo ari papi saka ndonyaya iri nyanya kurwadza mhuri unongoona misodzi chete kana uchiteerera ndine hama dzanguwo ndokumusha kwangu uchiuya dzinodzichema kuti seneta mutsvangu vana vakafa seneta mutsvangu ndakaedza kuti ndingasevhe mwana wavo asi zvakatadza nokuti madhaka acho aiuya achizara dzimba achizi zvokuti kana kufamba kunenge kwakunetsa ava vana masoja edu nemayouth nevamwe vakadaro vari kufamba netsoka long distances kuti vafambe maareas imomo paive memba pesipesi vachiedza kutimba kuti vabvise vachibvisa marabhole ivo nemadebris kuti vaone kuti vaone ende vari kuona vanhu akafa 3 meters deep pane madhi yega yega vachichera vachichera vari careful kuona kuti vatore vanhu vagovaviga zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti pane imwe mitumbi yakati wandei yave kuvigwa kuMozambique, sei pakutorwa matanho akadai?
Vamwe vari kuonekwa mabhodhisi avo vatoo kuMozambique vasvipwa nemvura kusvika kwese uku kuMozambique ende machiefs ekuMozambique vatoona kuti vaona madead bodies vakaona kuti havangarambi vakangochengeta vakaviga zvakanaka ende chetinotenda chikuru ndechekuti hanzi vaitora mapicture mabodies havaitorawo for identification later.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunare kuChimanimani. Zvichakadaro, mumwe mugari wekwaRusitu kuChimanimani kwakare Washington Mulambo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pari zvino vachiti havasati vakwanisa kuwana rubatsiro zvikuru chikafu. Tavabvunza mamiriro akaita zvinhu pari zvino.
Izvi zvinhu zvaribunyire pamwana wamai zvinhu zvakaoma zvokuti itori zhara ka zhara yakatoti mamisa ini izvi ndatotemba sekuru vangu vanobva kuBulawayo vatondivigira chikafu chapo.
Chikafu haisati chasvika kusvika pari zvino?
Pandiri ina hapana pendati ndaona chikafu bat ndotakoda kungozva kuti kumwoko chakangosvika svikawa but kwetiri kwasa chasvika.
Chii chiri kukonzera kuti chikafu chinoneke kusvika kwamuri?
Mugwagwa yakaputsika. Vanotitaurira vanoti hanzi vakuru veduwo vanotitungamirira vanoti hanzi mugwagwa hapana transport inokwanisa kuti isvike nechikafu saka tichaona means yekuti chikafu chione kusvika.
Saka imi makaponawo sei munyatwa iyi?
Vanhu vakatema bhozi dzimba dzose dzakatoputsika chapisa mvura apa mvura yanga yekutanga bhozi dzisipedyo nerwizi saka yakadaa kunaya takangoti maybe ndiyo ichapfuura saka imando yakangotanga kudonha yekutanga tikati maybe tikatezera mune imwe raundi iyoyo yanga yakasimba tikatoona mvura yakutodii yakutoerera paruvazhe takuona paruvazhe tikati regai tidini titize tiende kugomo kakakwirira so pamabvukiza pana vambuka chikova kuti zvinokova kwirira ikoko saka mvura ii ndakatopota ndatombotorwa nayo bhozi naye nemukadziwo mukadzi ane mwana saka mukadzi nemwana ndoona kubasa kusapota zvakakoyambuka ini pendaenda kuda kutobhowa ndikazobatira mumwe miti ndikazogona koyambukawo tikatira mugomo.
Panzvimbo yamuri apa pakashaya vanhu vangani?
Figa rinonesi ndikataura figa kuti vangani bhozi hapana muziva
asi pane vangani vamaviga kusvika pari zvino?
Zvisofa I think 10 ndobva zvitokwanisa kuziva kuti zvati kuvaona.
Saka mvura iyi yakatanga kunaya kumanguwai chii chakaitika chamakaona kuti zvinhu hazvina kumira musha apa?
Mvura yakatanga kunaya ndingati kuma 3 ndopa yakatanga kunaya but yakangonaya zvaizvaizvo kuti tapakada kuti hanhepo chapapo mvura ikazonaya yanaya tikati ai mvura yedu inodzimuka akazoti kuma 8 manheru ndopa kanakaka pakuita taona zvizhinji chaiyo chaiyo yekuti chero wakarara watoona kuti hamuchararike munhu ndokuzobuda vanhu vose vanga vatobuda pazhe vandakagarisana navo panharaunda iyoyo ndopa takasaplani kuti ngatiyambuke rwizi apa mvura inge yatozara zvokuzara zvisika saka ndakagona kungoyambukawo nevamwe vana kuzoona kuti vafamba sei bhozi kune kumhiri nekumhiri saka vamwe vaiti zvaenda kumhiri vamwe vaiti zvaenda kumhiri
asi apa makukwanisa kuti muchidzoke here pamusha penyu muone kuti zvinhu zvakamira sei
Atatombobvepo nhasi.
Hakuna chakasara zvese zvakaparadzwa.
Hazvino zvakakukurwa zvose.
Ko zvatirikunzwa kuti mwe mitumbi iri kuwanika kuMozambique pane vamwe vamboenda here kubva kunzvimbo yenyu kuenda ikoko kunoona kuti zvakamira sei?
Tikiri panapa hapana mbuti wasvika ende information yasandai hwangu.
Asi manga maudzwa here kuti mubve kunzvimbo iyi kana kuti zvinhu zvakangoitika musina ruzivo?
Hatina kunzwa kuti izvai but takangozwa kuti kuchada kuuya ino cyclone. Asi kuti tiuzive kuti yenge kananga nzvimbo ipi haina kunzwa yangozi ichauya.
Mumwe mugari wekwa Rusiti kuchimanimani Washington Mulambo vachitaura vari parunare kuchimanimani kwakare. Mumiriri weManicaland mudare reparamende pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi veMDC vanoti basa rekutsvaga mitumbi yevanhu vangadai vakafushirwa nemadhaka mutsaona yecyclone Idai pamwe nevamwe vangadai vachiri vapenyu vari munzvimbo dzisingasvikiki nyore riri kuenderera mberi muchimanimani nechipinge. Amai Karenyi vanoti dambudziko guru richiripo nderekuti vanhu vakawanda zvikuru vari kunzvimbo yekwamutsvangwa havasati vakwanisa kuwana rubatsiro runonzi rwave kupiwa vanhu. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 pamusoro pemamiriro akaita zvinhu pari zvino.
Zvino hazvisati zvanyatsogadzikana nekuti kutaura kuno kudai vanhu vari kungoramba vachiwanikwa vakanga vakabvarwa nemajecha nematombo uye vari kuvatora vachinovavidza. Vazhinji vacho vakuonekwa nenyaya yekuti mvura izvozvo yapera kunaya. Zvakaita kwamutsvangwa kwandakataura zvenezuro
ndazokwanisa kubatana nakansela saka handitaurira kuti wadhi 22 wadhi 21 neiyoyo yake wadhi 23 hapana kana any assistance yati yauya. Vati muwadhi 23 pamutsvangwa clinic paya pane madzimai akazvitakura pakwanisa kusvika mishonga, hanzi mishonga iyauya nemwe helicopter yevamwe varungu asi yadhilivhara mishonga. Mishonga yaiswa ipapo ngeyemaARVs. Then vana vakadzi vaya out of 13, 3 is delivered and va deliver zvakanaka. Food hapana any assistance yati yauya. Then as for Ngangu, hanzi Ngangu vakwanisa kuwana chikafu chasvika asi chikafu izvi chasvika chiri kupoliticizwa. Chikafu chine maziso, kune vanhu vari kuchitsikirira kuti vapanane pachavo. Saka things are not okay. Vazondiudzawo futi kuti izvo vakwanisa kugadzirisa maroads ekuti asvike kwamutsvangwa by road from Chipinge. Saka I think if there is any help vanhu vanokwanisa kuchienda by road. Vati taane 3 days tichigadzira maroads aya tega endi kwakusvikika.
Vagari vari kubatsirwa nezvinhu zvakaita sechikafu nezvimwe zvakadaro vari kukwanisa here kunge vachizozvibika? Nokuti tinoona kuti vanenge vachida huni, vanoda mapoto ekubikira nezvimwe zvakadaro, zvimwe zvezvinhu zvakaparadzwa mutsaona.
Hapana kana chekuti vanoshandisa. Saka in other words utori musha uri kuda kutangwa kubva pane poto, kubva pane mugodhi, kubva pane sikuru. Saka zvinhu zvese izvozvo hazviko.
Saka vari kuita sei chikafu chavari kupiwa ichi?
Kune vamwe vari kupiwa chikafu, kutaura chokwadi handisati ndaziva kuti vari kuzvishandisa sei. Kuda vari kupiwa nezvimwe, asi nzvimbo yandanyanyobatikana nayo inzvimbo iyoyo yandiri kuti havana chavati vatowana chekutoti vabike chacho. Havana, havana chekuti vabike. Saka itsvo disaster ende iri kutaura kuno kusiyorwaziwa kuti ikoko chero kuraisichanai hurumende yanga yati kuti tiende inobatsira vanhu ivapo nekuti mazuva awanda chonga vanhu vasina chokudya. Vana vadiki, vana vacheche vanorarama sei?
Avo vanga vari mumiriri weManicaland mudare reparamende pasi peurongwa hweproportional representation amai Linet Karenyi veMDC vari parunare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kambani yenharembozha yeEconet inoti yatumira madrone zvikopokopo pamwe nezvikepe kuti zvibatsire mukutsvaga vanhu vakafa mutsaona iyi pamwe nevachiri vapenyu. Mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muEconet vafungai mandivei vanoti kambani yavo yakwanisa zvakare kubatsira nemabhokisi ekuviga vafi anosvika makumi mashanu pamusoro pezvimwe zvakawanda zvairi kuita kubatsira nazvo mutsaona yamafashamu iyi. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Muri yese yeEconet Group tine urombo zvikuru nezvakaitika izvi. Upenyu hwakarasika nokuda kwecyclone, dzimba dzakaparadzwa uye upenyu hwevanhu and you know the way people were living their way of life zvakanganisika nokuda kwecyclone. Asi isuwo sevagari vemuZimbabwe uye sebhizinesi rinoshanda riri muno muZimbabwe, veEconet Group vakamirira Econet Wireless Zimbabwe, Cassava Smart Tech Zimbabwe, Liquid Telecom neHigher Life Foundation. Patakanzwa nezvetsaona iyi takatanga kuti vanhu vanokwanisa kupa mari vape mari. Isu tatapawo $5 million yekubatsira mavictims nemasurvivors ecyclone. Uye takatangawo kupa an Eco Cash Dealer Code inoitwa iyo 320041. Ikuti ruzhinji rweZimbabwe rubatsire kureiza mari. So tingati from the fundraising effort iyoyo, just from our side and our customers and these well-wishers in Zimbabwe, we have raised close to 340,000 as we speak. Then more specifically, tangati chibatsira on the ground, tangati establisha command center yedu isusu ye Econet kwa Mutare. Tangati chishanda wakuzakari nile Eco Sure waka donata makofins 50 akato deliver iku zinukta wakwa tili kita ato reko
tili kunzgo wati muruku shandi sawa zakari unyanji wema drone mkuchaga wapenyu ne wakashaya mkatu zao ziru kufamba ose.
Thank you very much for that question. Tili kukushandisa technology yedu ino sanga nisira ma drone atino garati shandisa patinoita basa redu rekuita deploy our network, patinoita roll out kana kuisa mapesitation, tichiita signs dziri kushure kwazvo kuti tione kuti anofanira kuiswa papi, anofanira kucover nzvimbo yakakura sei. Tinoshandisa madrones iwaya, saka tiri kumashandisa kuti aende kunzvimbo dzose dzakaaffectwa necyclone. Iko zvino ndinotenda tine madrones angaite 5 nemahombe chaizvo akatobva kusouth Africa ari kushandiswa iko zvino. Ano oparitwa kukwira mudenga otanga kuenda kunzvimbo dzose dzingasviki vanhu because kuri damaged, otora mapictures mavideo pictures ezviri kuitika odzika muzasi zasi achipinda mese mumapani achienda mahombekombe NGV achipinda mumagoronga achitora mapicture obva adzosa kucommand center otarisa mavideo iwaya oona kuti apa pane vanhu masurvivors vanhu vakapona wobva vaenda manje nemahelicopter panzvimbo iyoyo kuti vanobatsire vanhu vavo. Kana vari vanhu vakarasirwa neupenyu hwavo voenda zvakare nevanhu vaveko ano vatikushanda navo vonotora vanhu ivavo vochengetwa. Saka ndozvatiri kuita iko zvino uye basa iroro riri kutoitika iko zvino as we speak.
Tichitarisawo nyaya dzekufambiswa kwemashoko ndo chimwe chechinhu chinenge chakati koshei. Tinonzwa kuti vazhinji vari kutadza kuti vange vachibata hama neshamwari kuti vavafonere. Pane zvamuri kuita here? Tichiona kuti Econet ndo yakanyobatawo nyika munyaya dzemashoko idzi.
Thank you very much again for that question. Iko zvino taona ichangoitika. Takatumira maengineers edu kunzvimbo yechimanimani nechipinge. Zvazvinetsa kusvikako uye ndikati inini the first day zvichingoitika, taura chokwadi, hatina kutombokwanisa kusvikako. Takanga tawana mahelicopters ekuti tisvike kunzvimbo idzodzo. But there was poor visibility uye kwanga kuchipunaya. Uyewo nyanzvi dzinoona nezve madisaster nemaemergency dzatatishanda nadzo ekuCPU vekumars and so on vakatiadvisa kuti timbomire panguva iyoyo. Kuchingochena takabva tapinda munzvimbo idzodzi tikatanga nekuona kuti tichibatsira vatanga tinavo tiri masurvivors. Right. Saka tainotora vanhu vanga vakuwadzwa tichivapinza mahelicopter emanzi nemamwe mahelicopter atanga tahaya isu seEconet. Uye takabva tatanga kuenda pane mabase station edu idha akanga arohwa kana kuti akanga apererwa nekozi nokuda kwedisaster iyi magetsi anga asiri kusvika. Up to now nzvimbo zhinji hadzina magetsi ikoko even as we speak. Saka takatanga kuisa diesel ma generators ema base station yedu kuti atange kushanda zvakare. So we have got right now probably about 60% or more of all our assets, my base station head is up and running. That is a diesel and they are running around the clock. So that one zvakare phone the airtime kune vese vatiri kushanda now from the ministry ye urban councils and the CPU air force Zimbabwe Republic Police Zimbabwe Defence Forces vatiri kushanda now ikoko vanenge vane need yekutaura tiri kuvasupporta. As you know, this is we are a telecommunications company.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mukambani yembozhanhare Econet vafungai mandivhei vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Mumwe mutongi wedare muBulawayo arasa nyange yachipomerwa mutori wenhau ari murwiri wekodzero dzevanhu achitorawo mafirimu senzele ndebele. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Mutongi wedare raMajor Street vaFranklin Mukwananzi vabvuma chikumbiro change chaitwa negweta raNdebele chekuti nyaya yake isatombonzwikwa zvachose mudare, vachiti hapana chinoratidza kuti akatyora mutemo. Ndebele akasungwa nezuro mushure mekunge anzi aiva awanikwa aine zvigaba zvakashandiswa zveutsi hunokachidza kana kuti teargas canister. Akasungwa paState House yemuBulawayo apo paiitwa musangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevemasangano akazvimirira ega. Anga achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act, izvo zvinorambidza kuti munhu ave nezvombo zvinogona kukuvadza vanhu kana kuti kuita zvinhu zvinokanganisa runyararo. Asi vaMukwananzi vatora nguva yavo vachitsanangura zvinotaurwa nemutemo panyaya yekuwanikwa munhu ane zvombo zvinogona kukuvadza kana kuuraya uye mhosva yezvinhu zvinogona kukanganisa runyararo. Muchuchisi vangatazo Dlodlo vange vasimbanere kuti nyaya yaNdebele inofanirwa kunzwikwa mudare nekuti ane mhosva. Vasitole vati kunyange hazvo nyaya yaNdebele yaraswa havazi kufara nekuti angadai asina kumbobvira asungwa.
Mutonga abvumirana isu kuti zvese zvaitika angari mahombwe. There was no reason for him to be in court. You don't need a rocket scientist kuti uzive kuti a cartridge is not a bullet. Inini, only what I'm saying is someone was overzealous and it has costed man a day in prison. It's unfortunate.
Ndebele mukuru wesangano rinoburitsana pa internet the Center for Innovation and Technology kana kuti site. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera ku Studio 7 tirikutevenyura tiri mu Washington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuguta rebaira ku Mozambique iro rakafukidzwa nemvura vachakamirira rubatsiro zvitevera kurohwa kwakaita kwakaitwawo kunyika ine dutu mpengo recyclone Idai. Zvuru nezvuru zvevanhu zvaungana nhasi kumarinda eNew Zealand apo vanhu makumi maviri nevatanhatu pavanhu makumi mashanu vakapfurwa ndokufa mune imwe nzvimbo inonamatirwa nevechitendero chechimuslim vakapfurwa vakafa uye nhasi vanga vachiradzikwa. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chiri kutarisirwa kukunda kunyange hazvo chasangana nematambudziko akawanda munzira yemutambo wacho we2019 Africa Cup of Nations neCongo Brazzaville nemusi wesvondo. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Chikwata ichi nezuro chakatadza kuita gadziriro yacho munandare ichatambirwa mutambo uyu yeNational Sports Stadium. Mushure mekubvarwa kunze kwenhandare iyi nevaridzi vayo veMinistry of Local Government and Public Works zvichinzi veZifa havana kubhadhara mari yekushandisa nhandare iyi. Pamusoro pezvo hapana chivimbo chekuti captain wechikwata ichi Knowledge Musona achange ari munhandare nesvondo sezvo madhokotera eMawarriors achiri kurwisana nekuona kuti anaya pachiri nenguva kwasara mazuva maviri chete kuti mutambo utambwe. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge mumwe mutambi wechikwata ichi anovimbwa naye Marvelous Nakamba asiri kutamba neCongo mushure mekukuvara achitambira chikwata chake cheClub Brugge kuBelgium. Mawarriors haasi kuziva zvekare kuti vachatambisa zvipfeko zvipi mushure mekunge zvipfeko zvavaive vavimbiswa kubva kuUmbro yekuUnited Kingdom zvisina kusvika sekuvimbiswa kwaive kwaitwa Mawarriors nevatsigiri venhabvu avo vaidawo zvipfeko zvakafanana nezvevatambi vavo. Mawarriors nhasi vaiita gadziriro vari muYada Complex vachinzi vachapedzisira gadziriro iyi vari muNational Sports Stadium mangwana mangwanani. Asi murairidzi weMawarriors Sande Chidzambwa haasi kutarisa zvese izvi achitaurira vatori venhau kuti vatambi vake vajaira zvinhu zvakadai achiti ari kuona Mawarriors achisimudza chaunga nekukunda nesvondo.
Vatambi vangu vanofarira mitambo yakaoma zvakadai. Ndiri kuona vachifadza nyika yese nemusi wesvondo.
Mutori wenhau dzemitambo Valiopold Munende vanobvumirana naChidzambwa vachiti ivo Mawarriors asangana nematambudziko akadai kakawanda zvekuti havasi kuona zvichivatadzisa kukunda.
Takavaona marovera vakaita Liberia after ma preparations mamwe angakadhakwa emuno anga aitwa neZifa but because vanga vari motivated enough takaira va 3-0 vanoziva ivo kuti game rine rinoreva chii kuZimbabwe nekwavari vanoda kudzokera kwavanga vari last time saka vachatongotamba vari motivated. I'm sure game iri tinowina.
Mawarriors ari kungoda point imwe chete kubva mumutambo uyu kuti vabudirire kuenda kumafinal eAfrica Cup of Nations ayo achaitirwa kuEgypt muna chikumi. Manager wavo vaWellington Mpandare vane chivimbo chekuti Mawarriors ari kutora kwete point imwe chete asi mapoints ese matatu.
Tikutarisa kuti vachingopedzisa nyaya yavo tiende kuEgypt kwataenda katatu kese timbopfuurawo pagroup stage timboendawo kumberi.
Pari zvino Zimbabwe ndiyo iri pamusoro pegungano iri nemapoints manomwe mapoints maviri pamusoro peCongo DR uyezve mapoints matatu pamusoro peLiberia neCongo Brazzaville. Nevatambi vechikwata ichi vari kuona pasina chiri kuvanetsa mumutambo uyu sekutaura kwemubati wepagedhe George Chigova.
Hapasi vatofanochinja gameplan yetu ndiyoyo so don't have much pressure ivo ndivane pressure yakanyanya yekuwina.
Vanotevera mutambo uyu vari kutarisira kuti vamunangagwa vachabuditsawo mari yekupa vatambi ava kuti vakunde mumutambo wakakosha uyu. Zimbabwe yese iri kutarisira kuti Warriors achavasiya vari mumafaro pachapera mutambo uyu nenguva dza 5 nesondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagume echirongwa chedu, ndini Blessing Zulu. Musakangana kuti mulive talk tichitaura nyaya yeduti mupengo. Dr. Amina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda kuVOA ndebele.